manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu ndira 27/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
One would expect that when tragedy strikes, it would gradually abate.
Taifunga kuti kana dambudziko ratanga rinopera zvishoma nezvishoma asi dambudziko reCovid-19 riri kuramba rakasimba pakati pedu zvekuti Mwari ndivo vanoziva kuti richapera rini.
Zimbabwe inoviga pairos eka vakuru vakuru vatatu vanga vari muhurumende vakafa nechirwere cheCovid-19.
Kana mamumba mune utori nei ane uchachona ngatichimbotsaura naye pakutandara apa kana pakurara uye pane midziyo inoshandiswa pakugeza uye pakugadzira nekudya chikafu. Izvozvo ndozvatinoti infection prevention and control.
Nyanzvi munyadzi zveutano dzokurudzira zvinofanira kuitwa kana muri yabatwa nechirwere cheCovid-19. Mutori wenhau Hope Chingono anopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga varadzika magamba matatu ehondo yerusununguko vachiudza nyika kuti chirwere cheCovid-19 icho chakauraya vaive gurukotare zvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vaive gurukotare zvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigimatiza pamwe nevaive mukuru wemajeri vanga vava pamudyandigere vaparadza Izimondi chave neukasha wakanyanya. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachiviga vatatu ava paHeroes Acre vachiwenga vati akandike kutanga izvi zvichiitika uye zvakonzerwa nedenda reCovid-19 vati zvinosuwisa kuti vaviga mamwe magamba nhasi mushure mokuradzika mamwe magamba maviri nguva pfupi yapfuura anoti vaMorton Marianga pamwe nevaive gurukota redunhu reManicaland amai Ellen Kwaradzimba avo vakashaya mushure mokubatwawo neCovid-19.
Taifunga kuti kana dambudziko ratanga rinopera zvishoma nezvishoma asi dambudziko reCovid-19 riri kuramba rakasimba pakati pedu zvekuti Mwari ndivo vanoziva kuti richapera rini.
Vachiwenga vati Covid-19 yavadzidzisa kuti munhu wese anofa sezvo iri kuuraya varombo nevapfumi. Vati zvava kuda kuti vanhu vose vabatane mukurwisa denda iri kuti Zimbabwe ikunde chirwere ichi.
Hurumende yatove mushishi rekutenga mishonga yekurwisana nedenda iri.
Vachiwenga vati magamba matatu aya akashanda zvakasimba kuti veruzhinji vave neraramo yakanaka kubva muna 1980 kusvika pakushaya kwavo. Vatsanangura vamoyo semunhu aidadisa kushanda naye vakati kunyange vakabuda muchiuto vakaramba vachiita basa guru rekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Vatiwo vaZimondi vakavandudza nekusimudzira majeri munyika. Vachiwenga vatiwo vamatiza vange vari kuita basa guru rekugadzirisa migwagwa nenhandare dzendege munyika. Vamoyo vakashaya musi wa 21 ndira, vamatiza navazimondi vakashaya musi wa 22 ndira. Kunyange hazvo mutemo weWorld Health Organization uchiti vanofane COVID vanofanira kuvigwa mukati memazuva matatu, vatatu ava vachengetwa mazuva aya adarika. Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vati mutemo unofanira kutevedzwa zvisinei kuti munhu igamba here kana kuti kwete.
Saka tida kuramba tichikurudzira hurumende kuti mitemo yavanoisa haisi yekuisira vamwe chete, ivowo tichitotarisirwa kuti vange vachitevedzera mitemo iyoyo. Saka kana munhu achinge afa zviya, angava ari minista, angava ari munhu politician mukuru, totarisirwa kuti ngaavigoka tichitevedzera maguidelines iwavo ari kutaurwa WHO iwavo.
Vatiwo hurumende inofanira kutenga mishonga yenhomba yeCOVID-19 pajekerere. Vati hurumende inofanira kuzivisa veruzhinji kuti mishonga ichashandiswa ichange ichibva kumakambani api, uye kutsanangurira vanhu kuti urongwa hwekubaya vanhu nhomba iyi uchange hwakamira sei.
Tada kukurudzira hurumende kuti aiwaka ngatipei vanhu information yakakwana maringe nenyaya yenhomba idzi. Iri kubva kupi kunyika ipi yacho? Imari iri kushandiswa kutenga nhomba iyoyo, uye inhomba iri kutarisirwa here kuti yakakodzera kushandisa kuvanhu, kwete kuti zvingoitwa chihwande-hwande nehurumende chete, pasina kunyatsobudira vanhu pachena, pasina kunyatsodzidzisa vanhu zvakakwana maringe nenyaya yenhomba iyoyo.
Zvichakadai, vatori venhau vese vaenda kuHeroes Eka vaongororwa paHeroes Eka pakare kuti vane utachiwana weCOVID-19 here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nezana nevatatu kana kuti 1103. Vanhu mazana matatu nemakumi mashanu nevasere vakabatwa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezviviri nevana kana kuti 32,004. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru makumi maviri nezvitatu nemazana mana negumi nevatatu kana kuti 23,413, uye vachiri kurwara vave zviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi masere nevasere kana kuti 7,488. Hurumende inoti pavanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 pari zvino, vanhu vari muchipatara mazana maviri ane gumi nevatatu kana kuti 213, uye vari kurwarisa vari muintensive care unit igumi nevaviri. Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere ichi munyika, Dr. Agnes Mahomva, vaudza Studio 7 kuti sezvo vanhu vakawanda vari kurwara vari kudzimba, vari kurudzira kuti vanhu vari kurwara ava vagare mupanda wavo vega, uye mhuri dzinenge dzisingakwanise kusiya imwe imba yekuti ari kurwara agare oga dzinokwanisa kutaura nebazi rezveutano kana vamwe vakamirira nyaya dzechirwere ichi kana kuti rapid response teams vanoenda kunoongorora pari kugara murwere nekuvheneka vamwe varipo kuti vane utachiona here. Dr. Mahomba vanoti kana zvaonekwa kuti hapana imba ingagara murwere ari oga, anoendeswa kunzvimbo dzinogara varwere kana kuti ma-isolation centers. Mukuzeya nezvenyaya yekuti vanhu vanokwanisa sei kuchengeta murwere weCOVID-19 mumba, tabata mukuru wezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano, Dr. Portia Manangazira.
Tinonyanya kurudzira iwayo ma-preventive measures atiri kutaura ekuti vanhu ngavapfeke mask ichivhara muromo zvese nemhuno, maoko ngaagara akashambidzika kunyanya-nyanya kushandisa masanitizers. Kana mamumba mune utori nei ane utachiona, ngatichimbotsaura naye naye.
Mungapa muenzaniso here wezvinenge zvichifanira kuitwa ipapa?
Pakutandara apa kana pakurara, uye pane midziyo inoshandiswa pakugeza uye pakugadzira nekudya chikafu, izvozvo ndozvatinoti infection prevention and control. Kutsaura kwatinenge tamuita kuya nekuda kweutachiona inonzi isolation, self isolation kana kuti home isolation kana kuti community isolation.
Sei zvakakosha uye zvichikurudzirwa kuti munhu ambogare ega?
kakutsaura kaya kanoita kuti tigare kure na kure. Ndiyo yatingati social distancing kana tiri kungotaura in general terms. Kana pasina utachiona ndo yatiri kuti quarantine, but mubvunzo wenyu wakanangana neva one kwavaino utachiona weSARS-CoV-2.
Asi izvi hazvizoite here sekunge munhu uyu anenge akusarurwa pane vamwe?
Hatisi kumuita stigma, tiri kungochenjerera kuti pasave nevamwe vanozotapukirwa neutachiona weSARS-CoV-2.
Ndevapi vamungati vanenge vari munjodzi yakakurisisa tichitarisa chirwere ichi kana paine munhu abatwa nacho pamba kana mumusha?
Kunyanyanya varimo mumba kana mumuri vane zvirwere zvavagara vainazvo zvinana sugar, BP, asthma nezvimwe zvingango affecta mapapu, kana immunosuppression kana makensa, ivavo vanobva vazoita chirwere chinonogodza. Ndo vangazoita 15-20% vaya vanoda kuzoenda kuchipatara chirwere ichi chatozogodza.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vachitaura vari parunare muHarare. Mutoro wenhau Hope Chingono apiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro nhasi pamhosva yaari kupomerwa yekutenderedza mashoko anonzi ndeenhema padandemutande, asi ari kuramba mhosva iyi. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaDavidson Foroma vatura mutongo wekuti Chingono atongo achibva kumba kwake mushure mekunge abhadhara zviuru makumi maviri zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso, uye kuti asavhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Mumutongo wavo vaForoma vati mutongi wedare raMajor Street Valanzini Ncuve vakakanganisa pavakatura mutongo wekuti paive nehumbo hwakasimba hunoroverera Chingono, vachiti zviri pachena mumagwaro ekufambiswa kwakaitwa nyaya iyi mudare raMajor Street kuti mupurisa ferefeta nyaya iyi haana humbo hunonwisa mvura hwaakasvitsa kudare. Rimwe remagweta aChingono uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vati vafara zvikuru kuti Chingono aburitswa mujeri.
Pane maannexure aitaurwa nestate kuti aripo, maannexure aya haapo. State yakatadza iyo kutobuditsa izvo vari kuti vaChingono vakanyora. Hapana pazvakabudiswa kana kuti pakaudzwa humbo wekuti izvi zvataka downloada zviri apa ndo zvakanyorwa naVaChingono. Saka dare rapa mutongo wekuti vaChingono vatungirwe vari kumba. Dare rati maconditions akapiwa muimwe mhaka yavari kupomerwa mugore rapera muACC 72 of 20 ndiwo maconditions acharamba aripo. Asi pamusoro pazvo vaChingono vaise zvakare mari inokwana kuyo kuita 20,000 RTGS chibatiso kudare reHarare Majestic Courts.
Chingono angave nemazuva makumi maviri ari muhusungwa zvichitevera kusungwa kwaakaitwa musi wa7 Ndira. Aka ndeke chitatu achisungwa mukati memwedzi mitanhatu. Nyaya idzi dzichiri mumatare. Zvichakadai, mumiriri wezengeza West Mparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vasvitsawo chikumbiro kudare repamusoro chekuti vatongo vachibva kumba kwavo zvichitevera kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemutongi wedare raMajor Street Vangoni Nduna. Vanduna vakanyima vaScala mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti munhu anogara achipara mhosva sezvo vakasungwa kakawanda. Mutongi wedare repamusoro vatawanda chitapi vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi nemuvhuro svondo rinouya icho changa chipikiswa nemagweta ehurumende. Vasaurombe nemamwe magweta vari kushanda navo panyaya iyi vasvitsa kudaro kuti vaScala havanganzi horomori sezvo vasati vambobatwa nemhosva pose pavakasungwa.
Nekuti Majestic Courts yakapa mutemo wemutongo yayo besi pakuti vaScala vakasungwa kanokwana kanopfurikidza iko ka60. Saka naizvozvo Majestic Courts yanga yakati iyo vaScala vane chidakadaka chekuramba vachipara mhaka. Izvo ndo zvatagiwa tikati panhaka dzose dzavasikasungirwa vaScala havana kana imwe chete yavati vabatwa vaine mhosva. Saka kuti panzi pane propensity kana kuti vaScala vane dakadaka rokuramba vachipara mhaka, izvo zvinhu zvisina chiruramo pamutemo. Zvasakata challenge nyaya iyi mukati meHigh Court.
Vaskala vari kupomerwa mhosva yakafanana neyachingono yekutaura manyepo yekuti pane mwana ane mwedzi mupfumba mwakafa mushure mekurohwa nembhoma neumwe mupurisa, izvo zviri kunzi nehurumende manyepo. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vakasungwawo nenyaya iyi asi vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muAmerica, Muzvare Caroline Chigangaidze, vanoti vane tarisiro yekuti mutungamiri mutsva wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachabudirira muchirongwa chavo chekuti vanhu vazhinji vabayiwe nhomba yeCovid-19 mumazuva zana anotevera. Muzvare Chigangaidze vabayiwa nhomba yavo yekutanga nhasi uye vanoti vanhu vazhinji vatema vemuAmerica vachiri kutya kutora nhomba iyi zvichienzaniswa nevachena muzvinyorwa zvakaparurwa navana mazvikokota munyaya dzezveutano. Vanoti semunhu anoshanda nevarwere vazhinji vakaona zvakakodzera kuti vabayiwe nhomba iyi. Mumwe chiremba wekuNew York, Dr. Mona Lisa Muchatuta, vakabayiwawo nhomba mbiri dzeCovid-19 uye vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, vachikurudzirawo veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi. Muzvare Chigangaidze vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti shuviro yavo sechizvarwa cheZimbabwe ndeyekuti America pasi pavaBiden isimbisewo ukama nedzimwe nyika dzemuAfrica kuitira kuti pave nekuvandudzwa kwezveupfumi.
Kuti ndiende ndinopirwa nhomba iyi, ini ndiri mumwe wevashandi vanoshanda mune zvehealth care. Saka ndakawanawo privilege yekuti ndikwanise kunge ndichienda ndichinonopirwawo nhomba iyi. Saka patikataurirwawo kubva nekubasa kwedu zvichinzi titore, pakutanga ndaimbovawo nemibvunzo yandandinayo, asi ndikabva ndazongoti zviri nani kuti ndive ndinozvidzivirira pane kungofamba ndisingazvidzivirire. Zviri nani at least kuti ndinge ndine kunyaradzika pamoyo pangu nekuziva kuti ndinenge ndine dziviriro.
Mapiwa nhomba ipi uyezve inofamba sei? Inhomba imwe chete here kana kuti zvinofamba sei?
Nhomba yandabayiwa nhasi uno inhomba yePfizer. Saka pane nhomba yePfizer unopirwa mazuva anoita 20 pakati payo yekutanga neyechipiri. Saka pane yechipiri yandichazonopirwa mushure memazuva 21.
Yanga ichirwadza here? Hamuna kumboshushikana here kana kuti zvafamba sei?
Handapindamo ndichida kuti ndibayiwe, ndapinda hangu ndichinzwa kuda kushushikana, asi nokuda kwekutiwo pane nhomba dzimwe dzatinombobayiwawo dzinhomba dzechidziwa flu kana H1N1 dzinomboitika dziya mukati menyika ino zvikurusa, ndazozvipane kuzvinyaradza naizvozvo. Nevo vamwe vanga varimo vanga vachibata basa imomo vakandipawo kundinyaradza, nokuti vamwe vachonawo vanobvawo kunyika dzatinobvawo isusu, vandipawo kundinyaradza kuti nditi ndanyatsorwadziwa. Ndatozoti papa ndikati matobaya here? Iyo yatobayiwa. Saka chandangonzwawo kakungonzwa kakurema keruoko, asi panzvimbo yabayiwawo yachona iyoyo paringorioneka kurwadza kashomawo kandiri kungonzwawo panguva ino.
Tinoona kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuti ivo vari kuda kuti huwandu hwevanhu huwanikwe huchibayiwa nhomba iyoyi pamazuva avo zana pavachange vatanga basa kudai. Tichiona kuti nhasi musi wechitatu kudai vasvitsa vhiki vapinda pachigaro. Munoona sei izvi? Munoona zvichiitika here?
Zvichida zvinokwanisika kunge zvichiitika zvichikwanisa nokuda kwekuti pari zvino ndinoona kuti nhomba idzi dzanga dziri kugadzirwa dzanga dzakati shomekei, asi ivo tichionawo munoziva ibasa rinoda kubatiranawo takawanda tine vana zvimazvikokota vari kugadzirawo, vanotodawo minamato yedu kuti tirambe takavasimbisa nokuti vari kushandawo round the clock. Saka kuti production inge iripo tinotodawo kutotiite mubatirana pamwe chete. Production ikanga iripo tinoona kunge zvinhu zvinokwanisika kunge zvichiitika kuti vakwanise kubaya vanhu vavari kutarisira panguva iyoyo.
Imi makatarisira chii pahurumende iyoyo yava Joe Biden sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica?
Takatarisirawo pane zvakawandawo, kushandawo pamwe chete naivo nekutitarisirawo even pane dzimwe dzenyika dzekukontinenti yedu yeAfrica dzanga dzavharirwawo mune zvinhu zvakawanda kuti tinge tinowanawo chimarelationship mukudyidzana kwedu, tinge tinodyidzanawo mune zvakanaka.
Avo vanga vari muzvare Caroline Jigangaidze vachitaura naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume wekuKenya akaberekwa asinganzwe akagadzira mobile app inoshandiswa panhare mbozha mukudzidzisa vadzidzi vanoshandisa mitauro yemaoko kuti vakwanise kudzidza vachishandisa dandemutande munguva ino yeCOVID-19. Hudson Asiema anoti vadzidzi vasinganzwi vanosvika zviuru zvina vachange vachishandisa unyanzvi hwake mukudzidza. Panguva iyo pasi rose riri kutambira kusarudzwa kwava Joe Biden semutungamiri mutsva weAmerica, vamwe vanhu vemuIsrael havana kugadzikana sezvo vari kufunga kuti vaBiden vanogona kuvandudza gwara reAmerica mukudyidzana nenyika dzemuMiddle East. VaBiden vakatozivisa kare kuti vanoda kudzokera kuchibvumirano neIran pamusoro pezvombo zvenyuclear izvo zviri kupikiswa neIsrael. Vanhu vemuPalestine vanoti vari kutarisirawo kuti vaBiden vachashandura zvakasiya zvaitwa navaDonald Trump. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinorangarira mhuri dzazvo kana zvotumira rubatsiro kumusha. Asi muzvare Rutendo Saurombe vakadarika ipapo vakabuda munharaunda yavanobva kumaNikaland vachinobatsira vakwegura nevana vanotambura vekune mamwe matunhu. Muzvare Saurombe avo vari mudunhu reMaryland muno muAmerica uye vachinyanyozivikanwa padandemutande vanoti vave nechinguva chakati kuti vachibatsira mhuri dzakasiyana-siyana nechikafu nezvekupfeka pamwe nemari dzechikoro. Munguva pfupi yadarika yezoro rekisimusi negoredzva, muzvare Saurombe vakawanikwa zvakare vachibatsira mhuri dzinokwana zana kusanganisirawo vana vanoshaya vekumusha weJairos Jiri muHarare. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Rutendo Saurombe kuti tinzwe nezvemabasa avo.
Makadi akandemiri, chirongwa chamuri kutaura nezvacho ichi chirongwa chatanga tichishanda nacho panguva yeChristmas time apa. Zvinhu zvatakangofunga sevanhu vesocial media nokuti ndokwatinowanzotambira, tikafunga kuti tota sei kuti tiisewo kashanduko mukati mecommunity. Saka ndakangofunga ndikatirega tishande nevanhu vanenge vachitibatsirawo nemastars neinei paintaneti kuti tikwanise kubatsira vanhu. That's where ka plan kekuti titange kuendesa chikafu kumusha nekudidi nekuita tushoma twatinokwanisa kuita padiki nepadiki ipapo, tichibatsirawo machembere kumusha uko nevana vanotambudzika nepadiki patiri kuita. And tiri kutraya kungoutilisa social media kuti tiitewo zvine musoro nezvatinenge tichiwana panguva yatinoswera tichitamba pasocial media.
Icho chirongwa chenyu ichi chakatambirwa zvakadii nevanhu vamaibatsira?
Chirongwa chedu ichi chakatambirwa zvakanaka chaizvo. Patakatanga kutumira chikafu kumusha nekutsvagana nemaorphanages atakabatsira batsira, vanhu vatakabatsira vanhu vangori vanhu vatisina kunge takananga kuti tiri kunanga pamainingi. Takangodecida kuenda mumacommunities akasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana-siyana tichibatsira mostly vechikuru vataiziva kuti vanogona kunge vasitorina kana vana vari kumhiri kana vanovabatsirawo nguva yeChristmas. Saka zvakatambirwa zvakanaka chaizvo nokuti vatakatuma vacho vakadzokawo nemhinduro nemapictures nemavideos ekuratidza kuti vanhu vakafara vakanga vachitambira chikafu.
Makakwanisa kubatsira mhuri dzakawanda zvakadii
Christmas time ya pfuura taka manager kupa mhuri dzinokwana kuita 100 chikafu. Takangononga nonga pato fit takapinda izvozvo zvatikushandareva kuti takapinda ma communities tikatsvaga machembere nechikuru anambuya nana sekuru nevamwe vatengoziya tikangotsvaga kanharaunda tobva tangosarudza vakatenderedza vese tongopawo kaupfu kashuga kasauti nene zvinongozvirima zviri necessary kuti vanhu vanokwanisa kubika chikafu at least mazuva mairi matatu. Zvakabatsira zvakanyanya stereki uye takapa zvejairos jiri yekuHarare tikaenda kwachihocha tikaenda kumasvingo tikaenda kuupenyu hutsva inowanika iri kuHighfields saka takangobata bata kuti zvinge zvinongotswatanidzwa zvakananga kwakawanda wanda zvisingagumiri panzvimbo 1.
Pane vamwe vanoti zvamunoitawo imi nekunyora ipo pamadande mutanda apa hazvisi zvinhu zvinozobatsira vechidiki kana kuti zvingayemurwa nevechidiki vamuri kubatsira mukuita mabasa amuri kuita. Munoti iwe imi?
Tinoita social media apa hazvikwanisi kunge zvichiwiriranwa nazvo nevanhu vese. Chazvinoita ndechekuti hakuna vanhu vari perfect but tuma gesture tudiki tudiki itwo tutu kana tuchikwanisa kudzidzisawo vamwe vanhu vatoriko vana vanotinyorera vachi taura kuti ndodawo upenyu hwamuri kurarama ndodawo zvamuri kuita izvi ndofarirawo zvakati nezvakati havasarudze zvinhu zvinenge zvakashata zvatinenge tichiita kana paine zvakashata zvatinenge taita asi kana paine tunhu zvidiki diki twatinokwanisa kudzidza kwatikuri zvakangonaka kunhongawo kanhu kadiki diki ikako ukashandisa nenzira yakarurama nekuti mukufamba umu hatisangani nevanhu vakangogadzirwa zviri perfect saka inini ndikasvika pandasvika ndikaonawo kuti pane zvandafarira zviri pano ndonongawo
avo vangu vari chizvarwa chezimbabwe muzvare rutendo saurombe vari parunare mumaryland muno muamerica najonga kandemiri westudio 7. Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Chirongwa chelive talk na 8 p.m. nasi zviri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe inoviga pa Heroes Acre vakuru vakuru vatatu vanga vari muhurumende. nyanzvi munyaya dzezveutano dzopa mazano ezvinofanira kuitwa kana paine munhu abatwa nechirwere checovid-19 mumhuri. Mutori wenhau Hope Chingono anopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mugela kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 27 kuzibandlela 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
njengenhlanganiso eyizaphu esalwa sisonke silwela inkululeko, sikhuluma nje sithi hayi dalale ngokuthula, kodwa singakhohlwa ukuthi uhulumende lo esilayi nguye abantu abakhala ngaye.
Abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe ababulawe yi-COVID-19 ababalisa umnumzana Sibusiso Moyo, uJoel Biki Matisa loParadise Mondi bangcwatshwe eHeroes Acre namuhla. Abenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bakhala ngokuhlawuliswa imithelo yejuti ephezulu nxa bengenisa usizo lokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Okwakathesi yikuletha izinto ezivela phandle kwelizwe nokuthathwa amajuti. Nxa siletha imbheda, njengasaletha imbheda sathathwa amavada amajutis, thina sizama ukuncedisa. Lokho kuyasiphambanisa kakhulu.
Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 28 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, okukhweze inani lasebebulewe yilo mkhuhlane laya ku-1103. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli likhwelela yakunkulungwane eyodwa elekhulu lantathu 1103 izolo, kulandela ukubhubha kwabantu abangamatshumi amabili lasishiyangalombili 28. Ababanje umkhuhlane lo izolo njalo bangamakhulu edlula amathathu 358. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus yeZimbabwe laya kunkulungwane ezedlula kancane ezingamatshumi amathathu lambili 34,004. Phakathi kwababhubhe izolo abalitshumi lantathu ngabeHarare. Kulababili kobulawayo, oyedwa eManicaland, ababili eMashonaland Central, oyedwa eMashonaland East, abathathu eMashonaland West, ababili eMidlands, oyedwa eMathebeleland North, kanye labathathu eMathebeleland South. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi ezintathu phose lengxenye 3.4 million, njalo wabulala inkulungwane ezingamatshumi phose ayisishiyagalolunye 86,898, ngokutsho kwe-African Union. emhlabeni jikelele usubulele abantu abedlula isigidi ezimbili 2.1 million njalo wahlasela abangu 100 million. Abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe ababulawe ngomkhuhlane we-coronavirus buthumuthumu ngeviki edluleyo ababalisa umnumzana Sibusiso Moyo, umnumzana Joel Bigimatiza loParadzai Zimondi bangcwatshwe eHeroes Acre namuhla. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokokuqala embalini yokungcwatshwa kwamaqhawe emathuneni awe-National Heroes Acre, ukungcwaba amaqhawe amathathu sikhathi sinye. Lo mngcwabo ulandela owamanye amaqhawe amabili, unkosikazi Ellen Gwaradzimba nomnumzana Morton Maliyanga, labo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Bekhona njalo asebethethwe yilo umkhuhlane kuyonale inyanga kaZibandlela, kungabake baba yiziphathamandla enhlangothini ezehlukeneyo zikahulumende abagoqela owake waba ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Enias Chigwedere, usomabhizimusi olodumo njalo wake waba lilunga ledala lephalamende umnumzana Christopher Chigumba. Lo mkhuhlane uthethe njalo umkakhe kowaye ngunobhala wezobudlelwano lamanye amazwe kuzanu PF, unkosikazi Emily Mbengegwi, kanye lowaba ngusiba lukhulu wakuqala webhanga lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ ekutholeni uzibuse uDr. Kombo Moyana labanye abambalwa. Obe ngumhlonitshwa emngcwabeni wabathathu laba umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi isizwe silahlekelwe kakhulu.
Let me also take this opportunity to underscore that the departed gallant sons of the soil did not labor in vain.
Ngifuna ukuthatha leli thuba ukutsho ukuba abafelanga ize laba bantu. Isifiso sabo kwakuyikubona uzulu wonke ethuthuka engekho osolayo. Lasekufeni baqhubeka beyisibonelo njengalabo basaphila.
As inspirational as in their lives.
Omunye wabalwa impi yenkululeko owasebenza lomuyi uSB Moyo kuZipra osengumkhokheli weZapu umnumzana Isaac Mabuka uthi kulusizi ukuba uMoyo ubengakaqedi umsebenzi wokulungisisa ilizwe.
Njengenhlanganiso eyiZapu esalwa sisonke silwela inkululeko, sikhuluma nje sithi hayi kalale ngokuthula. Kodwa singakhohlwa ukuthi uhulumende loyo esilaye nguye abantu abakhala ngaye, nguye ofanele ukuthi ngawe uyalungisa izinto ukuthi abantu esalwela inkululeko sitshengise ukuthi salwelani. Kodwa akutshengisi kwakathesi, we are the poorest country, lapha imali yethu kayithengi lutho, abantu abalamsebenzi. Akutshengisi njalo lapho esiya khona ukuthi kungaba ngcono.
Kunkulumo yakhe uChiwenga emngcwabeni lo uxwayise uZulu ukuba alandele iziqondiso ze-WHO lohulumende ukuzivikela ukuthelelwa i-COVID-19 esivuke ngolako olukhulu lonyaka. Lesi sixwayiso sigcizelelwe ngenye ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Madzorera.
Of course, I cannot confirm or verify these parties and other super spreader events. But the fact that people
are ngathi kuliqiniso lokhu okuthiwoyo. Kodwa khona ukuthi uZulu ukhuluma ngayo limicimbi kusho ukuba engxenye abanye balaba abantu abahloniphakayo baphatheka kulawo ma super spread events bephambana lokwabekelwa uZulu njengeziqondiso okumele zilandelwe. Siyamkhuthaza uhulumende wethu lalabo abakuzikhundla zaphezulu zikahulumende ukuthi bazilandele labo lezo ziqondiso abazibekayo ukulondoloza umuntu wonke. Siza kuba ngabantu abalondolokezileyo nxa sonke singenza njalo.
Bekulabantu abalutshwana e-National Heroes Acre lamhla abagoqela abemuli lehlekana leziphathamandla zikahulumende kulandelwa iziqondiso ezenhlanganiso eye World Health Organizations lezikahulumende. Bekulamakhwaya amabili akade ecula ingoma ezigcwele usizi ogoqela eyokholo eculwe ngabezetherapy choir. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abanye bethu sebezintshantane, abanye ngabafelwa kasi.
Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhulule intathelizindaba uHopewell Chingono ngesibambiso sebheyili ngemva kokuhlala entolongweni okwensuku ezingamajumi amabili. UChingono ubotshelwe icala lokuqamba amanga ngosana okwakuthiwa lufile. Abanye ababotshelwe icala linye iziphathamandla ze-MDC uNkosazana Fazai Mahere lomnumzana Job Sikhala, yena oluke evalelwe. UMahluli ukhulule uChingono nge-$20,000 ye-bail. Inhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo ezincedisana lohulumende kanye lekhansili yaleli dolobho kumizamo yokulwisana le-coronavirus bakhala ngobunzima ababhekane labo ekuletheni impahla zokuzivikela kulumkhuhlane. Bathi bahlawuliswa imithelo ye-duty ephezulu kakhulu. Lokho kubikwa sokubangela ukuphuza koncedo lolu ebantwini. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
IZimbabwe ingena kulanga lesichumi mabili lambili 22 lohlelo olwe COVID-19 level 4 lockdown, lapho inhlanganiso ezizimeleyo zakobulawayo ezincedisana lekhansili kunye lohulumende ukutholisa impahla yokuzivikela lokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 besithi izikhubeko ziba zinenyi ukuletha lolo ncedo. Umgcinisihlalo we-IM for Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Busisa Moyo, uchaza inhlupho ababhekane lazo.
Okwakathesi yikuletha izinto ezivela phandle kwelizwe lokuthathwa ama-duty. Nxa siletha imbheda, njengoba saletha imbheda, sathathwa ama-vata, ama-duties, thina sizama ukuncedisa. Lokho kuyasiphambanisa kakhulu. Siyancenga uhulumende wethu ukuthi nga nxa sizama ukuzincedisa mayelana nge-COVID-19, bakhangele basikhangele ngesandla esibuthakatha kundaba le.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Onias Chuma uthi uhulumende kumele ayekethise eminye imithetho yakhe ephathelene lokungena kwempahla evela phandle kwelizwe eza iluncedo hathi okwebhizimusi.
Ukuze lawo ama-organization ayaziwayo kuhlale kulesivumelwano esayenziwayo nguhulumende ukuthi nxa besiza bekube lula kubo bengabahlawuliswa into ezifana labo-taxi, kungathathi njalo isikhathi eside ukuze bethole imvume yokuthi besize umphakathi. Kube lula nje kubo ngoba singabonisa la nxa singani silukhuni, sometimes kuyabolisa inhliziyo yalo uzama ukusiza umphakathi. Isicelo singaba laso kuhulumende ngesokuthi ehlale evele lezimiso ozenzileyo kuma-organization kakhulu lawo ayaziwayo uze nxabe ncithi isizwe kube lula.
Umqondisi wezempilakahle edolobheni lakobulawayo uDokotela Welcome Lilo uchaza okumele kwenziwe uma abantu beletha impahla zokuzosiza umphakathi. Okwamanje inhlanganiso eziningi ziphakathi kokubhalela zicela imvumo kuhulumende ukuba zingahlawuleli umthelo we-duty empahleni ezizosiza umphakathi ekumelaneni lokumemetheka kwe-COVID-19. Ikhansili yedolobho lakobulawayo layo ngeyinye esalinde incwadi yokuyamukela imibheda esuka kwele-South Africa ukuze ingahlawuli indleko zokuyiletha ekhaya osekuyibisele emuva ukusebenza kwekhansili kuzibhedlela zayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulive Talk lamuhla kuhlelo oluphathelane labeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sikhangela ukuqonga kwenhlupho ezidibana labeZimbabwe ukuyangcwaba abemuli zabo ekhaya. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi imithetho ye-COVID-19 ephathelane lezimfa lemingcwabo ibalethela ubunzima obumangalisayo nxa sebebhujelwe izihlobo. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Ukuqanza kwenani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele South Africa sekwenze laqonga inani lezalwane zeZimbabwe ezibulawa yilo umkhuhlane. Ngokusho komthetho wezimfa, umuntu obulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kufanele angcwatshwe kungakedluli amalanga amathathu. Lokhu sekubangele uhlupho olukhulu njengoba lamalanga ayaphela izihlobo zilokhu ziphakathi kokuqoqa imali yokuthwala isidumbu sesiya ekhaya. Isikhulumeli senkampani ezemingcwabo eDau Funeral Services, uMnumzana Makotebe, uthi minengi imithetho esibangela usizi olukhulu kakhulu emulini eziyabe zifelwe.
Isikhathi esisinikezwayo ukuthi umuntu otshone ngalo mkhuhlane we-COVID abe sengcwatshiwe siba sincane kakhulu, kuba nzima kakhulu ngani ngoba la mafamily akwazi ukuhlangana barize imali lezo. Ngoba ningakhumbula ukuthi abantu abaningi abasebenzi bastuck kule COVID, ama-companies avalile, ama-construction avalile. So isimo sinzima kakhulu. So to advise ukuthi abantu bathathe ama-policies, kunzima lapha ngaphandle.
Okunye okuthwalise amagabha avuzayo abeZimbabwe laba ngumthetho wenqabela imota ethwele isidumbu somuntu obulewe COVID-19 ukuthi ithwale abanye abantu ngaphandle komtshayeli. Lokhu sokubangela ukuthi kudingeke ukuthi imuli yomufi ibhadalele imota enye ezothwala abaphelekezela isidumbu. Isikhulumeli senhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi lezi nhlupho sezibangele ukuthi imuli eziningi zilahlekelwe imali enkulu nxa kufiwe.
Ukungathi abantu nje sebebekwa njengezinto nje, awusekho umkhuba nosiko ngendlela okuqakatheke ngakhona ukufihlana. Endikakhulu labo ababevele belahlekelwe ngabantu ababanjwe i-corona kuba nzima kakhulu ngoba kumele kwenziwe ngesiphithiphithi ngobuthumuthumu ukuthi agijinyiswe lo muntu ayebekwa, kanti ukulungiswa kwamaphepha kuba yinto ethatha isibanga.
Omunye wabasanda kulahlekelwa lilunga lemuli unkosazana Stembile Sithole uthi inhlupho abahlanganelazo ngesikhathi bebhujelwe zibangele ukudabuka okwedlulise amalawulo.
Thina besishonelwe amalanga adlulileyo, asiyenelisanga ukuthi sikhone ukubona isidumbu lokuthi sithole umuntu ongaphelekezela isidumbu esiye ekhaya ngoba amabhoda avaliwe lale lockdown. Asikhonanga futhi ukuthi sithole nemali yokuthi sidinge enye imoto ukuthi abanye abantu bahambe baphelekezela isidumbu. Lalo mufi la kade ehlala khona azange sikhone ukuthi sihambe siyokhulumisa laba kade ehlala nabo ngoba lathi besesaba ukuthi maybe nabo sebelalo leligciwane le-COVID-19.
Bakhona abanye abakhala ngokuvalwa kwemikhuba ejwayele ukwenzakala ma umuntu esefile. Le imikhuba engasavunyelwayo igoqela ukugezisa isidumbu lokubona umzimba kamufi engakangcwatshwa. Kulabanye ababe befuna ukubambisa umufi umkhonto lezinye izinto ababe befuna ukuzifaka phakathi kwebhokisi. Kufika lamhlanje sokulabantu abedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu amane over 1.4 million asebebanjwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amane lanye over 41,000. Melesudo 7, Johannesburg, South Africa, Nyumutuso Khumalo.
AbeZimbabwe abasebenza kunhlangothi ezihamba phambili kumizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kwele Botswana abafana labodokotela labongi balakho ukukhuthwa ngumvuzo welitshe ledayimana elizaphiwa izizalwane zakwele Botswana zibongwa ngomsebenzi eziwenzayo. Intatelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba.
Uhulumende weBotswana kanye lenkampani emba amadayimane eDe Beers babike umncintiswano wokukhetha isebenza eziyisithupha ezihamba phambili ekuluseni umkhuhlane we-COVID-19. Izisebenza ezingaphansi kwalo mncintiswano zigoqela abongi, odokotela, abatshayeli bamaloli, amasosha, amapholisa kanye labalolonga imizwa, ama-social workers. Kodwa abeZimbabwe balakho ukukhuthwa lithuba lokuthi babe ngabanikazi belitshe eliligugu ngoba umncintiswano ukhangele izizalwane zeBotswana kuphela. Njalo uZulu nguye ophiwe amandla okuthi akhethe abayisithupha laba abazakuthiwa idayimani elesisindo se-carat elilodwa. Ongumongikazi e-Haburon Nkosikazi Patience Dubenlea uthi bekuqakathekile ukuthi umncintiswano lo ugoqe lonke umuntu ophatheke kuluseni i-COVID-19 ungakhathalekile ukuthi umuntu udabuka kuphi.
As foreign nurses, sometimes you find ukuthi kuba le that demarcation yokuthi this is a foreigner, this is a local. But in some instances, you find they will just accept all of you with linkene with that competition. What I've seen, Masile Nurses Day and all that, everyone participates, whether foreigner or a local.
Kodwa uDubenlea uthi uma sekufika lapho okulomvuzo khona, kungaba lokwehlukanisa ngemihlobo.
But you know, when it comes to things like competition where prizes are involved, where monies are involved or anything of that sort, kubale that thing, you would say it has to be for the locals, it has to be for the son of the soil or the daughter of the soil. But well, whatever it is, tinavele sizohlala singokhazi. I mean, there are no hard and fast rules, but yeah, whatever, it's still fine, even if we're not involved, no hard feelings.
Umncintiswano lo uhlolelwe iningi okugcela inhlanganiso zabodokotela labongi kwele Botswana. Umongameli wenhlanganiso yeBotswana Nurses Union uMnumzana uBonolo Rahube uthi kumele umiswe umncintiswano lo ngoba ungeletha ukungezwani phakathi kwezisebenzi.
Botswana Nurses Union position is very clear. The competition will
umncintiswano lo uzaletha ungezwani phakathi kwezisebenzi zonke eziphatheke ekulwiseni umkhuhlane we-COVID. Thina njengenhlanganiso sithi awumiswe.
Uhulumende lekhampani ye-DBS bakubone kufanele ukupha umvuzo we-dayimani. IBotswana lilizwe lesibili umhlaba wonke jikelele ngokwemba amatshali gugu la ngobuningi. Umncintiswano lo uza ngesikhathi eleBotswana libhekane lokuqansa kwenani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sekula bantu abadlula ikhulu i-126 asebulwe yilo mkhuhlane, kuthi abadlula inkulungwane ezilithumi lasishiyagalombili i-18,630 bahlolwe bafunyanwa belegciwane leli. Ngumqondisi Dube indaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Imbiko elandelayo sithunyelwe ngabalaleli bekhuluma ngababhekane labo ngalesi sikhathi somkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, kwele South Africa kanye lakwele Botswana.
Kuhlupho lakho ezibhedlela akulamithi, akunjani, amadokotela babe baqambela amanga ukuthi anjani njani, amadokotela ezihawulela la bedinga uphiliso. Izanu la isenzokwayo, so hayi, athe sandro sisithathini esinzima. Abantu abasemakhaya yibo abangcono, athe zazi umuntu wakho igula kanje i-COVID engaye esibhedlela uyaziphuthela kudlula. Akho esibhedlela uthi uya ku-quarantine yakho kupost olesihlabo kakhangele obulaya ingculaza, abakhangele bonke abalela uma-COVID. So hey, kunzima. So abantu abasemakhaya babathola ukuphila, inhambi yabibala kakubala abantu abahambele ezibhedlela. Abemakhanti bayagula besile. Owesibhedlela vele kasili ngoba bahlola uhambe utshala ikhanda so-COVID, sokuthiwa COVID isihlabo, hambe uhlatshwe isigodo enyaweni wathi COVID. So hayi, into ziyakhona lezi asisakwazi okuyikho. Ikhuluma lo mcijo Mkwananzi useBotswana, hhayi, kathi into sibhekane la i-1 uphela uhlupho olukhona. Abantu abasemakhaya babathola ukuphila, abafutha nje ama-orange, amagwava lani lani, kodwa baye ezibhedlela bayafa. So esingaba kwazi kuyini into enzweni ukuthi kuthe lokho yikho sibile kumele kuncede ngapha abadokotela esidaye lokho akulunganga kodwa sibona bonke abantu ababanjwa ama COVID abasema reserve bayaphila bonke kodwa bahambele ezibhedlela akula lo yedwa ozosokuthi abaningi bakhona uzothiwa sebefile
inkinga esilayo bantu mina njengami bantu inkinga endlayo inkinga yendlala sihleze ezindlini akulakudla sivalelwe ungaphuma uyabotshwa ngobosi emagwegwe
hawu mina ke ngisesedlini phela emangweni wetholotholi hawu ngile nginabantwana khona ngali ewu akuzima kuzima msakazi kuzima nanko nezulu selisenza okunye nje ukuthi amabele egcine edodile asazi ukuthi kuyothiwani msakazi omuhle nginabantu abami mpela khona ngale bahleli babodwa mpela abanankani o-Brian nabolilieni nabo-enedi awu kunzima kunzima bazongixolela nje umsakazi ma ungangifikisela nje leli lizwi ukuthi hawu bangixolele kuyoze kulunge kophela ma unkulunkulu engasibulalanga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ulakho ukusithumela owakho umbiko nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Inkulungwane zamafulegi zaziphapha kuvetha umoya oqandayo mhla umnumzana Joseph Robinette Biden Jr. efungiswa ukuba ngumongameli weMelika phambi kwedale lephalamende eleCapitol Hill mhla ka-20 kulinyanga. Emazwini akhe uBiden wakhuthaza uzulu weMelika ukuthi ebambane ukuze enqobe ingxaki ilizwe leli elibhekane lazo njalo ecande ikusasa elibalulekileyo.
History, faith and reason show the way of unity.
Imbali, ukholo, kanye lomqondo, yikho okusitshengisa indlela yokubambana. Asibambaneni ngesizotha langenhlonipho. Asibambaneni sekele ukuthukana. Asehliseni umoya.
And unity is the path forward.
Umongameli Biden wethula umbiko njalo oqondane lamanye amazwe omhlaba.
We will repair our alliances and engage with the world once again.
Sizavuselela ubudlelwano bethu labangane bethu sibuye sikhulumisane njalo lamazwe omhlaba. Hathi ukukhangela emuva kodwa ukudinga indlela zokucanda ikusasa elihle. Sizakhokhela hathi ngesibonelo samandla ethu kuphela kodwa ngamandla esibonelo sethu njengeMelika. Lathi selisiya ngomutsha wendoda, umongameli Biden wasayina iziqondiso ezinengi ezihlose ukufeza injongo zombuso wakhe. Esinye salezi ziqondiso ngesokubuyisela iMelika kusivumelwano seParis Climate Accord. Esinye sasingesokubuyisela ilizwe leli kunhlanganiso yeWorld Health Organization. Esinye sesula umlayo obuvimba izethekeli ezivela emazweni okholo lwesiMoslemu lamanye asezwekazi leAfrika. Esinye isiqondiso simisa uhlelo lokwakhiwa komduli oyehlukanisa iMelika leMexico kanye lesiqondiso sesiphangiphangi esasetshenziswa ukuthi lolu hlelo luthole imali yokwakha lumduli. Kumbiko wakhe umongameli Biden wakhuthaza uzulu weMelika ukuthi eqale kakutsha. Wakhuthaza njalo abantu ukuthi babe lethemba bengesabi njalo babambane hatshi ukwehlukana. Wathi abantu kumele balobe imbali enhle ezatshengisa izizukulwana ukuthi iMelika yasebenza nzima yaqinisa inkululeko yayo njalo yaba ngumzekeliso omuhle emhlabeni jikelele. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. Abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe ababulawe yi-COVID-19 abathi umnumzana Sibusiso Moyo, uJoel Biki Matiza loParadzai Zimondi bangcwatshwe eHeroes Acre namuhla. Olivalelisayo nguntungamili Nkumo.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.